A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Light Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 16th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the current situation in the country where the army early yesterday invaded the country's broadcasting station and later on announced they were in control. We want to find out from you how what happened is affecting women. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you're free to do so. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kosha olesine yilo olobo mama sitinga sidibaneni khona lapha emsakazweni wethu owe live talk owe studio 7 a Washington is Washington DC. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Lenze like and join in the conversation and share labanye ukuze sibukele sibaneni.
If you're on the internet, you can also find us right there on the internet. Go to www.voazimbabwe.com. And if you're interested in reading in Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com. And you can watch us right now.
Situation is unlike anything that like I've seen before, that we've seen before. It's calm, that is good, it's peaceful, it's quiet, but it's uncertain, you know, there's anxiety and I think even tension because there's a lot of, you know, so what is it, what does that really mean? They've said that it's not military takeover, and then what is going to go on? How is it going to end? What are they really going to do? Almost like a simmering, smoldering, which is burning, but quietly, expectation for some clarification as to what it is the military is going to do and when and how. And also puzzlement of, you know, we've been seized with the vote registration changes. So what will happen to the election? And because today, ZEC is supposed to continue with the phase three of the registration. In my scenario, which people came out and they ended on the 13th and moving to the, and even there are people who still have an appetite to register to vote, who get the information late or didn't early, who want to continue to register. So, you know, like their hands, like when they live. But the good thing is that calm is peaceful. And it's actually, and it's not, it's actually, there's almost like a frozen, almost relief, more or less, not happiness, but expectation of people really want to, so what's going to happen next? Because the sense that, look, this government must go, you know, like the rule of Robert Mugabe. From what I'm saying, people are expecting to hear something definitive that, you know, he has gone whichever way and that he's not going to be president again. That's the talk that I'm hearing in the Constitution say. So that then what and how and the need for peace and for resolution and the, you know, participation in the process by the citizens and wanting to know what their futures will be like, what Zimbabwe is going to be like next.
What about as parliamentarians? Has anything been said? Because we saw when the statement was said on ZBC, they said for Parliament to go ahead as normal. Has anything been said to you as parliamentarians?
Not really, but I myself passed by Parliament yesterday. I was going to appear in the Labour Court on behalf of a client of mine, and I passed near because it's closed by. I saw something I haven't seen before, the coming through Avenue entrance of Parliament yesterday in the morning. I was waiting for a hearing at 9. That public entrance was planned shut. And, you know, I think it's also open to the Defence House. And at the side, the other block is the Sapa building. And so there's iron trucks and so on in tents nearby. And then when I then left the Labour Court, instead of the police officers that usually occupy the Parliament car park that you pass by, it was occupied by soldiers. They were in charge. And I happened to bump into members of parliament who were clerks and they were outside. And so are you not working? What's going on? And they said they had, the army had gotten in there and, you know, like more or less like vetted them and so on. But clearly they were not, I wasn't able to tell whether it was still somewhere where it was closed and shut down like the entrance. So I want to assume that there was nobody in there. And then I know, and a member of the Portfolio Committee on Justice, Legal and Parliamentary Affairs is scheduled to go for public hearing today, actually, on the insolvency bill and the electoral amendment bill. And yesterday, chairperson of the committee announced that the public hearing for those bills have been put on hold to further notice. So that's all that I've gotten to. I don't know what's happening and what's going to happen. I hope to know.
We're hearing there from Jessie Majome, the legislator for Harare West. She was just explaining to us the situation in Harare, PJ. But for those that are just joining us, today on the Women's Roundtable, we are looking at the current situation in the country where the army early yesterday invaded the country's broadcasting station. And we understand right now they have the president, Robert Mugabe, under lockdown. So we want to find out how this situation is affecting women. What are your views on the issue?
As you rightly said, Marv, President Robert Mugabe is currently being confined to his house by the army while negotiations are taking place. The South African government has sent in mediators to mediate with the assistance of Father Mukonori of the Roman Catholic Church. And there have been some photos and images that have been floating around on the social media, as well as in the Zimbabwe Herald.
Yes, sir, PJ, the army has actually reassured and assured the public that the president is well and is being taken care of, and that the action is not a coup, they say. Pictures say first early this afternoon or later on this afternoon in the state newspaper, The Herald, showing the president in the company of Army General Constantine Chiwenga and other ministers, as well as the mediators from South Africa. SADC is currently having a meeting in Botswana to discuss the Zimbabwean issue.
Yes, it's the Troika arm of the SADC, which deals with defense and peace. Earlier today, former Vice President Joyce Mujuru also called a press conference where she also discussed about the issue, as well as the MDCT President Morgan Tsvangirai also held a presser and called for Mugabe to step down.
Yes, the army has been using the state broadcaster to communicate with the public, and many are anxiously waiting to hear. They keep turning on. Even here, I know the people that are actually live streaming right here keep saying, tell us the latest, what is going on. But we will, you know, continue to update you on what the situation is like in Zimbabwe right now. But let's take a listen to one of the messages that was played earlier on by the army on the state broadcaster. We're still trying to get our things together, but PJ?
Yeah. Namhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama sikhuluma ngodaba olusegudwini okwensuku ezimbili ezedluleyo kube lokho kungazisiseki ukuthi umumo wezinto uhamba njani ngase Zimbabwe. Njalo kulabo abasilandelayo lizananzelela ukuthi okwensuku ezimbili ezedluleyo besisakaza ngihola ngihola sibuye sizolinika izindaba eziphathelane lokuthathwa kwentambo zokuqondiswa kwezinto kumbe umsebenzi wonke nje ngaseZimbabwe, ikakhulu emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kuZTV kumabonakude, lapho ke okuphume khona izolo emadabukakusa ongqongqotsha bebutho uGeneral Chiwenga, uConstantine Chiwenga, kodwa ke emelwe ngumsekeli wakhe uGeneral Sibusiso Moyo, lapho kade ecebisa khona esazisa umZulu umphakathi ukuthi hathi asithathanga ntambo zombuso, kodwa ke sithe silungisise izinto sibe seziwonakala. Ikanti ke abaningi bathi ukuwonakala kwezinto lapha kube kuyikuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa ukuba ngumsekeli kamongameli, okungabe kuyikho okuxoxoze kwabanga ukwadala ukufuthelana okukhona okwamanje okukade kusebandleni ele ZANU PF, lapho ke okubekulwisana khona kumbe okulwisana khona amaxuku amabili akhokhelwa alamabizo athi Lacoste kumbe G40. Ele Lacoste lakukhona elithi Ngwenya, yilo elika mnumzana Emerson Mnangagwa. So mnumzana Mnangagwa kukanya ubevele elo segelo olukhulu lwalabo abalwa impi yenkululeko njengoba yena engomunye wabalwa impi yenkululeko. Njalo sokubonakala ukuthi unkosikazi kumbe ngithi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe nguye akade vele esemele ukuthi abekwe igama lakhe laphana ukuthi athathe isikhundla kusona leso esesishiywe singela muntu umnumzana Emerson Mnangagwa ngokuxotshwa kwakhe ebandleni kanye lakuhulumende. Ikho ke lamhlanje lokho esiqhubekela phambili sizwe ke sibone emifanekisweni ephume emakuphephandaba le The Herald eZimbabwe lapho esibone khona imfanekiso okokuqala phakathi kwensuku ezimbili umongameli Robert Mugabe kodwa akachongo lutho kodwa ke kukhanya kulokuxoxisana kulokukhulumisana kulomlamlankunzi izithunywa ezimbili ezisuke kwele South Africa ezithunywe umongameli Jacob Zuma ukuthi azohlanganisa amacelo omabili abelokufuthelana kodwa ke uzananzelela ukuthi abebutho lokho besithi hachi umongameli ugcinekile njalo ulondozelekile akula muntu osimgcinile akula lutho oluzakwenzakala kuye. Ikho ke abantu abanengade becabanga ukuthi enxenye kungagcina kulokuchitheka kwegazi kodwa ke abekubutho kukhanya ngani ayisiyo njongo yabo leyo bayazama ngazo zonke indlela ukuthi kungachitheki igazi. Wathi okwamanje silalele omunye owesifazane olwela amalungelo abesifazane akade ekhuluma laye ngakubonayo ukuthi kuyenzakala phakathi komumona lo ukuthi ilizwe seliphansi kobuqondisi kwabakubutho ngoba kuthiwa lasendleleni lapha ama roadblocks amaningi akade khona akade emanwa ngamapolisa kade akasekho ngalezi nsuku uzabona kunyakazela amasosha zonke indawo igcekeni lendizamchina esilindweni sendizamchina eseHarare International Airport kumbe njalo Robert Mugabe International Airport kutwana nakulamasosha njalo abangenayo labaphumayo khona lapho kumele babe lezithuba njalo iroadblock eduzane legceke lendizamchina khona lapho lalo lila masosha akhona khona lapho hachi amapolisa akade sedinga ukufumbathiswa. Ungananzelela le nkulumo ezikhulunywayo phakathi kwezinkundla zokukhulumisana zokuzilibazisa kubo Twitter kubo Facebook uzananzelela ukuthi abantu abaningi bayajabula besithi ha amapolisa akade sesithwale senzima awaseko kuma roadblocks. Wathi sizwe omunye olwela amalungelo abesifazana oyenhlanganiso ye Women in Leadership and Development World unkosazana Samu Khumalo.
I don't think so. Women have always been marginalized by the ruling parties since 1980. So I don't see anything changing now simply because the current president has to go. And the president has to come in. Patriarchy has always been a principle within ZANU-PF. I don't see anything changing at all.
But some might say that this military has taken a stance or taken a step towards removing the current government. That might give relief to not only women in Zimbabwe, but the whole of Zimbabwe. Your thoughts?
The challenge that I have with this whole the process. Yes, we're looking forward to leadership renewal. And that leadership renewal must take cognizance of the process. How we get there is more critical than the end result. And also, we do not want to set precedents where we are saying that if you are not interested in a president, then the military comes in and then they're able to put and remove leaders. We do not want that culture inculcated in our country. And as women, we are always marginalized. And I think that in this, again, we are also going to be spectators as the process goes on. And even those women that may participate in this process, I think they'll be just rather standing in the office. I don't think there is genuineness in including and involving women in political leadership in Zimbabwe. Until that culture has changed and we have a new culture of doing things and of inclusiveness, and see women being part of this process.
That was Ms. Mu Kumalo,
mm-hmm.
of the organization that stands for Women's Rights, Women in Leadership and Development, or WLD. Bengikhulumela yini isindebele kodwa ke ngithe sengithatha ke sengidatazela sengisiza lapha e-studio Marvelous inxenye ngithethe esingisi ngathi
isindebele tabatabu kwa PJ tabatabu kwa zvavanga vari kutaura aiwa kunewo vachangopinda muchirongwa chedu nhasi pachirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa zviri kuita munyika zviri kuitika munyika umo takaona mazuva apfuura vechiuto vachitora ivo vachienda ivo kunepfenyuro yeZBC uyezve tikaona vachitaura vari ikoko kuti aiwa vachange vachimboita hurukuro dzekuti zvinhu zvigadzikane munyika. Pari zvino tiri kunzwa kuti mutungamiri wenyika vari muhurukuro neivava vechiuto uyezve pane nhumwa dzakabva kuSouth Africa nafather Mukori veRoman Catholic Mukonori veRoman Catholic Church vari mozve muhurukuro idzodzo. Saka tuda kuona kuti pane chichabuda here nekuti vazhinji vakatarisira kwatiri PJ kuti vanzwe kuti zvii zviri kuitika. Nhasi taona amai Joyce Mujuru vaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika vachiva ivo nepress conference uyezve vatsvangirai vawanikawo vane press conference yavo vachizeya zviri kuitika munyika izvi. Asi pari zvino regai timboenda kune mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa timbonzwa zviri kuitika pamusoro penyaya iyoyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, amai Mujuru varamba kutaura zvavanofunga pamusoro pezvakaitwa nemauto, asi vakati veruzhinji vari kutarisira kuti pamedzisiro yezviri kuitika munyika munhu achatungamirira anofanirwa kupiwa masimba kuburikidza nekuiswa pachigaro neveruzhinji.
Nyangwe chii nechii zvazvo zvikaitika, vanhu vari kutarisira kuti munhu ngaavepo nenzira yekuvhota murunyararo asingatye, asingatyisidzirwe, nokuti vanhu vakatambura vakawanda. Hatingataure kutambura kwaiye zvino chete, tingade kutambura kwemakore akawandisisa ane vakapera vakaenda nevachiripo vamwe nhasi.
Amai Mujuru vati zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvinofanirwa kupiwa mukana wokunonyoresa kuvhota pasina kushungurudzwa kana kubvunzwa mibvunzo nhando.
Vativeika nenzira yekuti munhu wese ari kugona kuenda kunonyoresa, manyoresero iwayo ngaive akatsarukana negwara kwaro, kwete zvimwe zvatiri kunzwa izvo zvekuti waenda kunonyoresa unobvunzwa, wonzinyi woshungurudzwa, kwacho kuri kufanirwa kunonyoreswa zvekunonyoresa zvacho zvinononoka kusvitswa. Mumbonzi zvinotangwa nezuva rakati zvorega futi kutanga, mozonzi zvichapera nezuva rakati, ko mambodii kutanga nezuva rakakodzera? Mambo upa here tsananguro dzidziso yekuti vanhu vakwanise? Hazvizve kuvanza vanza izvi. Upenyu hwevanhu zvakafirwa nevanhu izvi, zvakatamburirwa nevanhu vakarasikirwa neupfumi hwavo mukurwisa rusununguko rwenyika inoyi. Zvina basa kuti wanga uri mutema kana muchena, kana wanga uchibva dunhu ripi, kana unotaura mutauro upi, vanhu muZimbabwe vakatambura kuti nhasi tigone kutaura zvatiri kuita izvi vanamai Mujuru.
Amai Mujuru vakurudzirwa kubatana kwemapato yese, vedzisvondo, vashandi, vadzidzi neveruzhinji kuti kuitwe hurukuro yekuti Zimbabwe yofambira mberi sei. Amai Mujuru vaudzawo vatori venhau kuti kubva mauto zvaatanga kutonga munyika nechipiri havana ruzivo kuti chii chiri kuitika. Kunyange hazvo kuri kutaurwa kuti kungangoita hurumende yomubatanidzwa ingangosanganisira ivo, vati hapana akambotaura navo nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tiri kunzwapo kubva kune mutori wedu wenhau, asi regai tiendezve kuna amai Mujuru tichiona zvavange vari kutaura papress conference yavaita nhasi muHarare.
It has been nominated presidential candidate of people.
Zimbabwe should be a land of equal opportunities for all who call it home. not for few selected individuals or a group. There is no doubt that we are in need of transitional arrangements that should attend to key issues of economic recovery and electoral reform processes.
Tiri kunzwa apo kubva kuna amai Mujuru vaimbova ivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Regai timbochingamidza vari pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona vari ku live streamer nesu tina Dulip DZ Masara. Hanzi Jehovah vanopindira vanhu vavo. Thank you Lord. David Matiza hanzi ko amai varipi vari kubvunza kuti amai Mugabe varipi tiri kungoona mifananikiso ya baba Mugabe vachiita ivo nhaurwa vari ku State House asi hapana amai vataona. Thomas Dende ari kuti pakaipa. Simon Mabasa ari kuti Sadak is the one that did bad for Zimbabwe. I don't trust them at all. The Sadak as mediators, Mugabe, with Sadak as mediators, Mugabe will remain in power. Marceline Chachocha ari kuti live from Cape Town, Mugabe must go, please. Tine Mugida ari kuti ko kudzi, how far? Ndofunga wari kufunza kuti ko vachipanga vatambenge tanzwa ivo vachitaura vari ku ZBC nhasi kuti haufana vachipanga. Fungai chidoko ari kuti tired, please bring Grace pano or else go and take tinenge taneta nhau dzacho dzinenge dziri kuwandisa. Hunzai amai Mugabe pano. Ndozo kutaurawo fungai chidoko. Thomas Matangira hanzi Sadak is just like the AU. They are completely not useful organization and their annual meetings are just jamborees of eating pancakes and squandering taxpayers' money. Mwah! Mukoma vatsamwa vapj mukoma Thomas vatsamwa hanzi Sadaki ndeye kungodya zvayo mari vanhu vachinwa tsvutugadzike. Tungamirai Joseph Masiana ari kuti we want please tigre wodzimwe nhau. VOA please ndapota hunzai nhau. Lydia Tsuro hanzi Sadaki yatanga. Yakanga iripi nguva yese nyika yedu ichitsva. Pakadai ngavabve tione isusu zvokuita tiri tega. Saka vanhu vari kuti vari divided kuti poitwa sei. Calverwell Muzvondi ari kuti haiwa isusu takakuwara kunoku. Philip tichaona Muremo Shamba ari kuti generals must not listen to Sadak. Ari kutaura vachiwenga nevamwe vavo vechiuto. That organization is not useful. It's killing our country. And go forward, Mr. General. We are behind you. It's so much, we are tired with these heartless people. Sort them out. I salute you. Koya je benevolence nyati ari kuti tapinda wo Ronica McPhee and we don't need Sadak. Saka vazhinji vari pano vari kuti Sadak aiwa atisi kunyatsofara nayo. Benevolence nyati ari kuti live from Jerusalem tinokuchingamidza I Simon Mabasa and as long as Sadak is mediating nothing will come out of this positive. They will make sure that Mugabe is in power. We want change, not Sadak. Saka pana pa Sadak ndoiri kunyanyotaurwa PJ. Fungai mawarunga ari kuti I mean really even if it is well in our country, who in the right mind will be working at the age of 93? Saka ari kuti kunyangwe zvinhu dai zvava zvakanaka dai baba Mugabe vaenda pai pamulandigere. Tony Sneo ari kuti ari kurambawo zvekutaura vamwe. Prince in Love and watching from heaven. Handisi kuzotaura kuti heaven kudenga here kana kuti kupi handizivi asi ndokuchingamidza imukoma Prosper chatakudzwa chipukaro
chipenzi
panzvimbo handizive PJ nekuti zvinonakidzira live feed ndezvekuti munhu anonyora zvaanoda saka tinokutendai vanenge vanyorawo zvavari kuda uyezve kunge muri pano Theodola Nyerere vari kuti vari pano Tepethi Zulu apo ndofunga ndakanganisa kutaura zita renyu sorry kana ndakanganisa muri pano Benevolence Nyati vari pano Tonsi vari pano Simon Mabasa vatsvangirai. Hanzi varwara chaizvo uye vapera dai vapawo vachamisa kana kuti vakupe. Ndokutaurawo kuri kuita mukoma Simon Mabasa vari pana panofunga vari kutaura mushure mekunge vaona mapicture epress conference yaitwa nhasi. Lloyd Munamo muchumwa ari kuti but mai Mujuru munondigumbura. Aruti ya gumburwa na mae mjuru. Stella Gideon Muchemwa. Sisu Stella tichaiza kukufone rae matipa namba zenyu panapu. Kuti mupinde mchirongwa ne kuti tangatataura kuti tichange tiri kukufonerai pachirongwa. Lilian Suwede arikuti tiri pano Benevolence anzi tiripo ana gozho gonzo anzi why speak now after being chased from the party. Ndofunga varikutaura amai ningikira amai mujuru. Tendai mafongeri charuka anzi mai mujuru gavanyarari anisi kuzoti varikuti tine munhu here.
Ye so kulomuntu ewomhlonichwa esilaye ecingweni siyakwamukela.
Yebo.
Kunjani ma?
Hayi ngiyaphila linjani?
Eh, wena ungaphi ke ko eZimbabwe kumbe eBotswana kumbe Africa? Ye, uyaluzwa udaba uluse kuthi Nkosazana.
Yeah, ngiyaphila. Ma?
Ngithi uyaluzwa udaba uluse kuthi wena ubona njani umbuso lo oebutho ungasinceda yini thina njengabo mama? Kumbe njengelizwe.
Hayi umbuso webutho angithi phela le ncwadi ungasinceda umthetho wesadeki ngapha bathi kawumelanga ukuthi ibutho libuse. So khona kade bekuthile ukuthi sizakhetha ozabe zambile okwesikhathana yikho ku-right. Bengisalalela i-news nje kathesi indaba ebekade ikhulunywa isadeki. Angizwanga lutho mna nizokuphela bekhuluma ukuthi akumelanga umbuso uhluthume. Nxa kuthi kuthiwa kuthunyelwe abanye ukuthi bekhangela ngale bathunywe uJacob Zuma. Ukuyakhangela ukuthi isimo sinjani lokuyatyela abebutho ngalo ukuthi bengahluthuma umbuso. So lo bebalinyuzi wasebuza lo bebika ukuthi bengayala-ke ukulandela khonokho okuthiwe wade hayi bengayala kuzabizwa futhi enye i-meeting sokuthatha isinqumo sokuthi kuyenziwe njani njengoba bayabe sebeyalile. Kodwa abakwazi ukuthi kutho ukuthi into ezathatha isikhathi basayikhangela bathe basakhangela isimo ukuthi kuhamba njani. Sili lathi sisakhuleka ukuthi hhayi ukhulu nje wakukhanya ngani uyalela abamncenge sibili bamkhuphe bengambulala abazabe sebejabule ubunzima abamncenge bamkhuphe vele kaphume.
Nxa usizwa abasekhaya bona bathi umumo ume njani kulokufuthelana na okokuthi kungaqhamuka kudlakela loba ukulwisana komndeni.
Hayi koBulawayo ngiyakhuluma laba koBulawayo hayi koBulawayo bathi akula lutho udlakela lungaqhamuka kuphela njengoba belokhu besithi ukhulu uyala sengayala phela ngabantwana labana amasotha ngani sengingabelokhu eyalele vele esegugile bagcina bekhuna bemcabangele ingqondo ukuthi ngimele simbulale umdalalo oyazenzi bengambulala yikho lapho sokungaqhamuka khona udlakela mina nje kuzayo angikwazi ukuthi uNkulunkulu engangena njabo enhliziyweni zabo ukuthi bengamhluphi bengamthayi bamcele kuphethe ukhulu uyekele uzazayekele kuphela yedwa.
Ubona ngani angasuka khona lapho lo mkakhe lo ongafuni ukusuka embusweni.
Hayi mkakhanti kakho vele ukhanya ngani usagola amacimbi ngalena mibhiyo uhlwabaleka yeyedoseleyo ngale abantu abamncenge bengamjayi ngoba bengaqalisa ukuvusa udlakela anto yabona amazwe la angomakhelwane lawa sebekhangelele babekile ihlo vele badinga ukuthi kube le something e-wrong ezayenziwa ngamasotha ukwenzela ukuthi kusasa kuthiwe amasotha ezimbabwe aphambani. Bengikhangele ku-Facebook page yalapha inye eBotswana abatwana bayasapota kakhulu batshone vele becomplaine imini yonke ukuthi no isade kudala yabizwa ukuthi iyehlaziye ixazulula udaba lweZimbabwe yayekele please siyacela lime kancane abantwana labana bezama ukuzikhulula ebunzimeni kudala besafa besenzimeni embusweni kafaro so yekelani nabanye abantwana bekhululeke. So bayabona labo khona ngale sade ukuthi khona ngale meeting babonile labo ukuthi abala support abantu be-Africa lela phethu zongomakhelwane bayala bathi no yekelani nabanye abantwana bekhululeke 37 years bedonsa nzima sade kade uhlezi ngaphi iminyaka yonke le ungayingeni indaba eZimbabwe namhlanje sokukhutha umgari sokutshintsha sokugodola sokunjaninjani no yekelani nabanye abantwana. So lapha bona badinga ukuthi kuze kube le something embi ezenziwa ngamasotha khona bezangena. So amasotha akangalwisi umgari kabamyekele bamtshele ukuthi khuluyekela banganiki ithanisi yokukhuluma labantu uzazabhowakala yekela anti vele semdala musuzadinga ibutho ngalale bamyeke.
Abamba khonapha ecingweni mamdluli
PJ tine mumwe mutereri wedu anga anyora paFacebook page ndati nini kana muda kupinda pachirongwa chemadzimai vaimanyora kuti hashtag madzimai vabva vadaro sisi Olivia Mazaiwana tokuchingamidzai pachirongwa.
Tadiko madzimai kwese kwese kwamuri nemimuri pachirongwa.
Aiwa tiri nani serekende tafara kuti mabva mapinda notishuwa tatinyorai kuti hashtag madzimai mubva madaro saka tinotenda.
Ndanga ndakatotarisa pa live feed yenyu ndanga ndatopinda kudhara. Miririra.
Madzanya iri pakanzi she.
Zviri kuitika kumba hazvisi kutifadza.
Mhm, taurai henyu tiri.
Hazvisi kunakidza. Especially ezvinezvi nyaya yeSADC yada kupindira panyaya dzekuZimbabwe. Hazvisi kutomboita zvachose. SADC must just stay away. Dai vaida kupindira mazuva esa vaka like tichidzokera kumashure 2008. MDC yaka wina SADC yaka supporta kuti Mugabe yes waka zvizia kuti aruza but waka saruza kumuti apinde futi beki pachigaro dopa anga daya akaba ayenda ipapo saka ezvinezvi zvaita sei nao Mugabe akuda kubviswa ivo vakutanga kumhanya kuti no hazvisi kuita nekuti is legitimate ipapo pacho paakanga abviswa pachigaro akanga achiri legitimate iri ipapo anga asisiri because vanhu vanga vasina kumusarudza. Izvi zviri kuzvinorwadza kuti tiri kutambudzika like inini ndiri kuSouth Africa vana vari kuZimbabwe zvino hazvisi kuita handikwanise kugara nemhuri yangu tiri kugara musango tichidini dai zvinhu zvanga zvakanaka from that time tingadai tiriko kumba tiine vana vedu saka inini semudzimai hazvisi kundiitira zviri kusituation iri kuZimbabwe
saka ndombokubatai muromo ipapo
Mugabe vaita step down.
Imimi shuro yenyu ndeyei semadzimai tiri kuona muri kuti muri kuSouth Africa nokuti apa nhasi tati toda kumbopa mukana kumadzimai ndo vatoda kutaura navo panapa shuviro yenyu ndeyei.
Shuviro yangu ndeyekuti dai takwanisa kudzokera kumba. Ainda hatikwanise kudzokera kumba nesituation iri kwezvinezvi tinonofa nenzara. Like inini chakazondiita kuti ndiuye kuno kuSouth Africa ndakanga ndichiita business rangu ndiri kuZimbabwe muramba tsvina ukauya ukasikuparadza zvese zvaka zviripo ihurumende yava Mugabe futi yakatiparadzira zvatakanga tichizama kubatanidza kuti tirarame nevana kusvika tatiza tauya kuno kuSouth Africa saka shuviro yangu ndeyekuti dai Mugabe vabva vabviswa zvachose vabva pachigaro toona the next thing maybe taidzokera futi kumba zvinhu zvoita zviri nani because ezvinezvi pa 37 years dzese dzavagara vari pachigaro hapana chavachakwanisa kugadzirisa ende nenyaya yekuti masoja vari kuda kuti ava Emerson Mnangagwa vapinde futi pachigaro hapana chavachagadzirisa chavakatadza kugadzirisa vachiripo pamwe chete navamugabi vangori same saka dai zvanga zvichibvira vanhu vava vese vabva takwanisa isusu semadzimai takwanisa kunoshanda tiripo kumba zvisina kumbonyekedzwa zvisina kumanikidzwa nekudzvanyirirwa kwatinoitwa iwe haukwanise kutaura like kuonererwa kwandiri kuita ndichitaura ndiri pano kudai ndiri kuZimbabwe vakandinhonga musoro wachekwa ndakudimburwa muromo ndinorohwa zvekuti vana vakatarisa vanonzwa tsitsi asi kuti ndotoonererwa ndiri kure kudai so ndichitaura kuti vamugabe ngavabvi.
Saka muri semadzimai imomo muSouth Africa muri kumbogara pasi here muchikurukura mushure mekuzvataona zvichiitika munyika izvi?
Ya kungosangana tumagrupu magrupu imomo memaWhatsApp vanhu vachingokurukura nenyaya yemashandiro atinoita masikati neusiku uchitsvaga kubatanidza nguva yekuti mugoti asi kana ngatigarei pasi round table panapa patimbokurukura aiwa kutongotaura nemafoni izvozvi mameseji anenge achingomhanya achienda pano nekokoko tichikurukura kuti so what's the way forward asi kana todi kuti tirarame ndine vamwe vanguo vandinavo vamadzimai vamwe vandino wirirana navo vatinombobatsirana maideas kuti what can we do asi kana toshanda zvipi kuti tibatanidze zvii zviri kuitika totengesei kuti tiwane zvekutengesa saka shuviro yangu ndeyekuti semadzimai whether tiri kuSouth Africa whether tiri kuAmerica whether uri kuZimbabwe tikabatana semadzimai tichibatsirana kupanana ma ideas ekuti tobata chii kuti tione kuraramisa vana. I think that's the best thing we can do. Tichibatsirana semadzimai.
Aiwa, tinotenda.
Ma round table iwaya akadai fanika munoita aya. Then vanhu mupanana ma ideas ekuti toraramisa sei mhuri, ma business ideas. And the nenya yekuti vakadzi tisaitirane jealous as vakadzi. Ngatisaitira negodo rekuti iwewe uro kublawayo, iwe uro, saka handikwanise kubatsirana newe. As vakadzi vekuZimbabwe, ngatibatane tiri pamwe chete. Kana izvo zvepolitics izvozvi ngatisapotane as women kuti tisimudzirane.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo mai Mazaiwana. Uyezve pese pamunenge muchida kupinda pachirongwa idzai mangoti hashtag madzimai, uyezve dzvanyai pakanzi share kuti tione takawanda.
Alright, asikana mnda maita basa nekundifonera kutadza kutaura chaizvo chaizvo zvipa moyo nechifungo dzinenge dziri pamoyo hasha chaidzo chaidzo dzekuda ku like shed tears ozongozvibata kuti zvandiri mukadzi mukuru pane vakawanda regai ndingozvibata but zviri kurwadza hazvisi kunakidza zviri kuitika kumba kwedu.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Alright, asikana, muvewo nezuva rakanaka mazviita.
Okay, bye bye.
Ngakathi umlalelo olandelayo othi ngibale esilabo lapha akukhanya namhlanje kuyanyakazela lapha ku-VOA Ndebele ekhasini lethu le-Facebook. Kulothabani Ngwenya uthi ngibukele ngiseGoli msakazi. UJemi Mamate uthi is watching. UNkosinathi Malaza ngiseDubai. USharon Kethiwe Ngwenya is watching. UPride Maphosa Dubai. Samuke Mthombeni South Africa, hi Pride. Thabani Ndlovu ngikutangise Gaborone. Pride Maphosa uti samu unjani mngane. Sebeze bebingelelana khona lapha. Kungasenani Timean Moyo watching from Oxford UK. Themba Nyadzisai Mpofu seJozi. Samuke Mthombeni njalo good Pride, thanks mngane how. Katisele kulumbisana khona lapha. Mkondisi Mdlongwa watching from Randburg South Africa. Vusani Mbuso Ntini is watching. Naza Ab Mozebra watching from Leicester. Faith Chauke watching from Boksburg, Johannesburg. Loti Lupasha Lupasha Joburg, Beria. Nube Gilbert watching from Dubai. Thabani Ngwenya wazofaka le nombolo zakhe zeqinga South Africa. Call me Msakazi. Sizazama. Chris Gandhi. Tekezela Matumafuzayo is watching. Thabani Ngwenya kutwa kuyajabulisa lokhu okwenziwe libutho laseZimbabwe. Philips Vanda is watching. Eric Mhlanga is watching. Shepard Maxen Maxen Sataki ngaibve inyaya dzedu dzemumba medu idzi. Izvi vamugabe nga hanzi ngavabve vachembera tanzwa nenhamo. Jane Mkandi is watching. Thabani Ngwenya Thabani Ngwenya kutelela mhlanje marvelous. Lokho kwenzakala eZimbabwe kuyajabulisa impela, ibutho lenze into enhle. Mhlonipheni Khola Mhloza Moyo, Mandla Mkhwananzi, Maichenai is watching, Atimalangi Sibi, Mhlonipheni Kholeni Mhloza Moyo, Chucks Chakaza, Prosper Machisa Mlilo watching from Zim, I'm watching from Messina, Ena Mabaleka Sibanda watching, yay. Liqhubekele phambili lokhe lisenze watching, lilike njalo kanye lokushare labangani benyu la kuma groups amanye elilawo ukwenzela ukuthi silalele silandele sibaningi iVOA Indebele. Wathi ke ngithatheke umlaleli okhona ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Hayi, mphilile sibili.
Mina ngingu-Hilda Nkomo, ngikhuluma ngingapha e-UK, e-London.
E-London.
Yes.
Kunjani kona ngapho?
Kakhulu. Hayi, thina siphilile njalo sijabulile, siyathokoza.
Lithokoziswe yini?
Lawa amaqhawe.
Asevela
kukhulu. Okweminyaka yona leyi engabalekiyo. Umuntu elokhu ebusa esincindezela abantu betshaywa bebulawa songazathi ilizwe kade lingelabantu. Kodwa kathesi ke sesikholisa ukuthi laya kakuhle ngoba kathesi kungcono uku-house arrest, kungcono kuye ngoba bamkhangela bamtshaya bamhlukuluzi bafuna nje ukuthi aqondise izinto njengendoda endala ukuthi kuthe kukhanya ukuthi weshulekile ubaba lo. Ngoba ngifundule ukuthi kade sikusukuseli ilizwe lithathwa kuze kube namhlanje akulamntwana osebenzayo akulabani la mawa kuthiwa umfazi nguye omthobayo kodwa yena wayeyindoda yokuthi akwanise ukuzimela phela noma umama engumuntu ongakhiyo laye wayele ndlela yokuthi no mina ngingubaba welizwe lokho hhayi sokuthumaje kodwa laye bekwenza sefuna ukusatha ngomunwe ikusatha ngomunwe lokho
ye
kodwa kathesi sina sithi lokho kwenziwe ngamaqhawethu siyathokoza ngoba baphakathi komthetho njalo bazithulele abatshayi muntu njengalokho kade kusenziwa nge-ZRP ukuthi abantu kade betshaya ubona umuntu kuligasi ubuso bungakhanyi kuthiwa la marali wona lawo ukuvele ukhulume nje i-slight mistake oyokuthi ukhulume enye into suthayo walimala ukwenziwa kafirambeni
Hayi thukuthele sibili inkosikazi sesiphonga ukukhulekela ukuthi kuzahamba kuhle akusoze kube lokuthitheka kwegazi
siyakhuleka sasivele sikhuleka kodwa okwakathesi umlimi ufuna ukukhulula esikhathi sezizwile ukukhala kwethu ukusukisela nini kathesi abantu kumele baye emasimini bayelima abalanhlanyelo abalamali abantu bayasuffa basipisa imali ezinjini ama-10 million ngitshelani ukuthi utho utholakale le nkalakata zemali ezesabekayo kodwa ibhenki 00
hayi sibongele kakhulu nkomo mankomo
uthi ukuthi thina siyathokoza njala sisho ukuthi imbi kayilwiwe thina mina ngikhule ngesikhathi sempi sanunjesizela sa-abuse angifuni ukuthi ngikuhlakaze kodwa kubuhlungu kimi engakubonayo le zinto engazenziwayo namhla kubi ukuthi babe sebesithi saleli lizwe akunamuntu wayengasapoti ilizwe ukuthi ube lisotha bayefuna ukufekela besidla bekuhamba besenza konke ababekwenza babezuza isapoti from each and everyone from that country kodwa kathesi sebefuna ukuthi bona bazimangalisa ukuthi wayizanu izanu yalwa iziprafosi yalwa babe vele besenza into one umuntu kuphela engangimesaluthi ukuthi wafelani jorge umqabu kunkomo wayevele neqiniso engafuni umuntuenzela omunye umuntu
ungathini ungowakonkomo hayi kodwa sibongile kakhulu
nkosi
ulikhosikazi lakonkomo
kodwa kathesi nginje asisho ukuthi kumbe njani sasithabele ukuthi ilizwe lithathwe kodwa lihambe ngendlela eyiyo ngitshela ukuthi kathesi ngilo mntwana oqedileyo i-teaching kulashezi kuthiwa there ku-waiting list ufinishe i-nursing uku-waiting list when are you going to practice ungahlala ekhaya ungayenzile ukuthi ucine ukhohlwa vele ucine vele ukufunga ikhanda lingasasebenzi like linjele babakithi kodwa ilizwe lithathwa kwaku-temporal teachers getting opportunity
wothi sinike ithuba kwabanye nkosikazi nkomo kodwa sibongile kakhulu ukuthukutheni hayi sibongile kakhulu la kulungile umamdluli lapha sefuna ukuhamba angatsho ilizwi lakhe lokugcina mavela singakakupili kuwe mamdluli ntshono yelakho elokugcina singakakulirelisukayo
elami lokugcina yikuthi singomama asibe nemthandazweni ngoba heyi abantu abangamadoda inhliziyo zabo ziyaphangisa ukudinwa uyabona bese becina besithi hhayi okuvukayo kakuvuke so thina singomama asithandazeni kakhulu ukuthi abantwana labana njengoba baphikisa ethi yena kayindawo kabambulale uyabona ukuthi uthi vele umuntu ezondile ubususithi imbulala umlomo nje lo wokuqala umuntu ukuthi akubulale kusasa kube sokusiba kubi and bengambulala asoze befe bodwa kuyagcina sokusifa labantu abangalacala njalo lawo amasotsha siwathiseli ukufa siwathisele impilo ende ngoba umsebenzi awenzile omkhulu so bomama asibambeni umthandazo kakhulu ngelizwe lethu ngoba kathesi-ke phela amehlo wonke asekhangele ezimbabwe kodwa izulu sidubeka amehlo wonke bekhangele eceleni abantwana bethu behamba lolimpopho egcwele izulu liyenza kathesi abantwana bayahamba lolimpopho egcwele bayaphenduka futhi basihleka uzwe bethu amazimbabwe akulantu abangayiyesabiyo bachapha ngitsho ulimpopho egcwele akula muntu ongayesaba amanzi igama lelo libuhlungu kakhulu ukuthi ukuyephwa wena kawuyesabi kathesi ngoba sesikhipha umgabe sebeqalisa ukubona ukuthi siyesaba no asithandaze nini bo mama ilizwe lethu liye phambili umgabe kahambe usihluphile usukulalela izihlobo eziningi kakhulu abantwana abaphila abanye abantu lakathi sabakwazi abantu ababanga bomama asikhumbule nini umuhlelo omunye lomunye umama wakho wathwala umntwana wahlelelwa mhlane belethwa umfulalwana wathatha abantwana abaningi kakhulu abavele ezimbabwe umgabe ulwe impi yemfihlo kakhulu labantu impi ebuhlungu kakhulu so asithandaze nini umgabe kahambe uzuma yena hayi please xa kulomuntu ozwayo oseduze ongayamtshela siyamcela ake abekunyawo lwakhe eceleni kwezimbabwe uza sizaphela simbize next time sesisephathini
hayi kulungile mbongile kakhulu mami Manyathi mamdlozi
bonile la
usiphathisa uhlelo all those you could tell the passion and the emotions that were going through them. Mm-hmm. Mrs. Nkomo was calling from the UK and she was saying she's happy of what because of what's happening back in Zimbabwe.
Mm-hmm.
Even though the process hasn't gone through, but as far as she's concerned, she's happy.
Mm-hmm.
It's long last. And then Mom Luli was saying we need to pray even more so that it doesn't get bloody.
Yes, I'd also like to go back to the people that are actually live streaming with us. Sisi Stella Gideon Muchema, variku UK, taiwana message yenyu manyora uti hashtag mazimai tunokutenda ifeiti muta imi. Vanyura ipapot ndifonere patience walker, thank you for writing in. We will call you Sehlule Ndowu ati futi ndifonere itchafona. Tuverenga kubwa kuna mkoma Simon Mabaso. Varuguti the Zim News is in papers in South Africa, Kenya and other African countries. Sadak, 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 please leave us alone. We want to solve our problems. Tega. Gahonga hundu amenu vanyuro anzi viva chiwenga from Vinduk. Innocent Magebo aruti nasi anzi nasi muruguti pakurireiko VOA aiwa nasi muruguti taura menya ya iriku itika munyika kuti iriku madzimai variku ibata sei simbarashi enyawasha anzi watching from northwest and this is what iku northwest nde gupu PJ Charles Mube anzi umgabe amenu zavanyora ipapapa variku taura osu kuti watching from Johannesburg and the Innocent show uyu Bishop J John Gwiriri vari kuti pakaipa zvikufunga pakaipa zviri kufunga vanhu handizvo. Bishop Dema mataura kuti ndezvipi zviripo kana muri kuziva nokuti ndoziva kuti vamwe mabishop seavo veAnglican Church varimo munhaurirwana kana murimo munhaurirwana idzi ibvai matitaurira tibva takubatai motibatisa kuti zviri kufunga vanhu zvamuri kuti handizvo ndezvipi mutionese. Nicholas Mambo ari kuti Mugabe must step down so that we can visit our neighbors Zimbabwe. Ndofunga vari out of Zimbabwe. Hanzi pakaipa hanzi ndichango uya pano zviri sei sei saka kutaurawo kuri kuita vamwe ko PJ vazhinji vari kutaura ivo kuti vari kufadzwa nezviri kuitika asi ticharamba tichingokupai zviri kubuda kumusha uko pari zvino tiri kunzwa kuti pane nhaurirano dziri kuitwa pane nhumwa dzakabva ku South Africa uyezve nechechi Roman Catholic varimo munhaurirwana idzodzo vari kukurukura navachiwenga nevamwewo vechiuto ndo zvatichange tichikupai. Over to you PJ.
Yeah, watching ivalela vese kutaura nosamalunga lunga watching in Botswana ibuto kaliye pambili uchabane ndlovu kuti sikathele ngaleli kehla kunini sure upreti Ncube uti watching urusere Farai watching from Botswana kanye Brian Tabete where is Mnangagwa kutaura we need answers. Abanengi vele bakhanya bethakazelela sibili ukuthi ibutho lithethe njalo bathukuthele ukuthi kungaza ke uzuma khanya ngani ngabamthakazelele. It looks like they are saying SADC stay out of Zimbabwe's process. They are even saying Zuma stay out of it as well. We'll sort it out ourselves. I don't know how, but a lot of people they don't seem to like the fact that Zuma is coming to intervene.
I think really, PJ, all eyes are on Zimbabwe at the moment. Ndirikuona vazhinji vari kunyora apa kuti ku South Africa kwavari vari kuti news dzese ukangobatisa kudai vari kutaura nezveZimbabwe uyezve vari kuti saka titibatisei kuti chii chaizvo chiri kuitika. PJ, iwewe neni tese takangu garo tu kuziva uti chii chiri kuitika ikoko kumusangano wa turu kunzwa uti uri kuitwa kumba kwa vamugabe turu kunzwa kuti pane nhumwa dzakatumwa uye zvepari zvino vari kutaura ne ivava vechiuto na baba ndivo uri kunyatsostara father vanozifadzani
father mukonore
ve Roman Catholic varipo vachiedza kuyananisa vanhu saka ndo zvatiri kutarisa kuti pamwe tichaona white smoke iye inowanzo buda kana pachinge
pachigadzwa papa we Roman Catholic.
Ndirikunzwa kuti sisi Stella Gideon Muchemwa nekuti ndo vamwe vanyora vaye kuti hashtag madzimai vapa nhare. Makadi sisi Stella.
Ndiri pahangu makadi zvenyu ndisisi Marvelous.
Ehe ndisisi Marvelous. Ah tinokuchingamidza ipachirongwa.
Makadi.
Aiwa tiri wani.
Tinotenda chose mufungeni zvamuri kutiitira izvi muchitipa mafeedback ari kuitika kumba tinotenda chose tiitire zvakanaka mufungi
aiwa nesuwo tinotenda imi pane zvamungada here kutaura semadzimai muri kuona sei zviri kuitika izvi
zviri kuitika kumba izvi zvinoti kusuisa zvoti kufu zvoti kufadza zvoti kusimisa zvakare zvoti unobva washaya kuti apa unenge uri kuri unobva washaya kuti ndoita zvekuita seiko seti madzimai so pakomana kadai mwari vangu otiitirawo nyasha mufungi mukati menyika yedu yezimbabwe nekuti ai chinhu chinokosha zvikuru I know kuti Grace God ano abusa zita rekuti umai rekuti mai ari kuabusa umai hwedu nekuti munhu wemudzimai ane tsitsi munhu wemudzimai haaite sezvinoita mai vaya vaya zvavakaita zvavanoita mukati menyika yedu yezimbabwe munhu wemudzimai ane rudo munhu wemudzimai anonzira vamungoni achitaura zvinoemesa achitaurawo zvinhu zvaka zvinoratidza kuti munhu uyu ane dignity ane respect kune vanhu munhu haudzi kutsira vanhu pasi uchitaura uchipopota uchidini sezvavari kuita izvi ndo zvamusa zvinhu zvese izvi asi ndinofara nekuda kwekuti mwari zvavanoita pavane time yavanozopindura vanhu vakadzi takachema ndofunga takaenda pamikanyi machechi dzakasema kana muno muuk ndiri muuk ndiraichiremembe chechi yangu tichitsanya for 30 days chinhu ngatitsanyirei zimbabwe tichienda pamutsanyi semadzimai tichimuka makusenseni tichitsanya tichinamata every after every hour every hour tichinamata nenyaya yezimbabwe nenyaya yekuti tiri madzimai nekuti chinonzi umai ndokunyika nekuti pasina amai pasina vana nemachinzido vanaani vaibirira ivo masoja vacho hapana nhungurumini hapana nyika pasina kana kunzi mai vakabereka munhu vakabereka mukadi vakabereka isusu vana mai tine kodzero dzedu tine zvatinokoshawo kuti tiimire tichitaura nenyaya yenyika yedu yezimbabwe nhasi nhasi zimbabwe yavo mamiii ende zvechokwadi babatona kumapfumo vakaprofita kuti nyika iye yave mandembi ende zvishuwa nyika yeye zimbabwe
yavebaba
mapfumo
ruya rwaakunyatsorikora manji zvaakunyatsoanda kuti mandembi ayaye imagine asikana kuti unoti ungatumira mubereki wako mari kuzimbabwe kuti wamutumira mari kuti atengere chikafu mari yapinda wekutaurira kuti mwanangu handikwanisi kutora mari iyaiya nekuti iye zvinezvi ndikaenda ndikamuka kuseni kuti ndiende kunogarira mari imagine kunogarira palaini mari yako iri mubhengi kuti utore mari yako uenda palaini kumukira kuti uwane mari iyoyo odzoka haunzi ndashaya oraiti chitorai neecopay ecopay chinotaura kuti tinobata 20% imanzembe umbembe huyauya hwanyatsobuda zvino pachii mufungi
aiwa tinokutendai chaizvo
wayatonzvu mbembe huya saka manje zvinoitika nezvekuti mwarika vapindura uye mwari ezvezvi hapana zvichaona zvinogadzirisika zvega bekause mwari ndo vapinda pachigaro
aiwa tinotenda chaizvo amai Muchemwa tinotenda chaizvo nokuti nguva dzedu ndodzadyanana asi tinotenda nekuti ndaida kuti mupinde because mabva manyora kuti hashtag madzimai ndazvifarira chaizvo chaizvo saka tinokutendai
Aiwa, no problem, auntie, maita shenu funge.
Okay, bye-bye. PJ, tine vamwe sister Patricia Madondo vari kuti hashtag madzimai I am watching from Gaborone. Aiwa tinokutendai. Sylvia Sunguro tiri kuona ari kuita happy dance ane emoji happy dance anzi isusu tiri kufara. Tina sister yedu vari muno muWashington tafadzwa Esnat Matinenga ari kuti tiri kufara. Hanzi sis marvelous tiri kufara. Hanzi na Bishop John Gwiriri vanhu zvavari kufunga handizvo. Bishop dai manga muri kukwanisa kuti udza kuti ndezvipi chaizvo chaizvo. Nekuti tinoona kuti pane mabishop arimo imomo munhauro wana pamwe ndimi mumwe wavo. Nyorai nhamba ipapa pati kufonerei mubva matitsanangurira kuti zvii chaizvo zviri kunyatsoitika zvamungade kuti vanhu vazive.
Tinotumisa Nikumpo is watching. Steven Kumbuzi Malava, Sadek, just step back a bit because the time when we need them they shut us out, so please they must leave Zimbabwe. Mshoni Penny utena when Mugabe but Morgan Zuma did not interfere, so now he must do the same. Let the army sort it out. That Madara, we are tired. Umusa Mazivugo uti watching you say run back. Kulu must fall. Iskati manje is over. Omunye lai utena nana yebo machaiva na wahlabela la ingoma wati lelise galila mali ye galila mali asisela imali
paka omanti wanzwa amai vatataura navo amai Stella vari iko ku UK vanga vari kuti chiri kunyanyo vanetsa ndechekuti kunyango vakakumbira vakatumira mari kuvabereki vavo PJ vari kutora nguva vachienda kuti kuti vatore mari vomboti okay ichaenda muiko cash votorerwa 20%. Saka vari kuti vari kuda kuti ivo zvinhu zvigadzirike munyika. Madzimai vari kushava vari kunze kwenyika tidzokere kumusha. Tinobatsira kuti nyika iyo igokwanisa kunge ichibuda zvakanaka. Sisi Hilda Nkomo ari kuti amen. Zimbabwe iri kuuya shuwa. Hanzi vamukonori for peace and justice chokwadi ngachibude.
Saka vapinda muchirongwa vaya.
Ndinovaziva very very munhu
passionate. Tatombotaura
dai tatikwanisa kuwana mukoma bishop Bishop Gwiriri vanyora namba dzavo panapa. Vandiri kunzwa kuti hanzi tina mukoma give more. Asi nguva yedu ndo yadyanana tikakwanisa kuwana bishop vari kutaura ivo kuti ndifonerei zvingatinakire chaizvo. Handisi kuziva zvinezvi PJ kuti toita sei tobata here tibate bishop kana kuti tombotaura namukoma give more noti nhasi achida kupa mukana kumadzimai. Mukoma give more tichakufonerai futi tinotenda mauya pachirongwa asi nhasi toda kumbopa mukana
kumadzimai.
Tinokutendai mukoma give more kuti mapinda pachirongwa
sivili kodwa ke sifuna vesifazane namhlanje sona omama yelithuba labo leli ngolesine kuphela lapha ngomvulo olesibili olesithathu olesihlanu kuyabe kungamadoda.
Hanzi na Caroline Chikodza tiri tisi marvelous. Mamborara here imi
hatina
tangatirara hope rugare
tangatingori pano mazuva mairi ese ende tiri kungoenderera mberi
kusvikira
zvanaka
ende tinenge tichikutaurai zviri kuitika. Mukoma give more tinokumbira rugerero asi nhasi tati ngatimbopai mukana kumadzimai vatati tiri kuda kutaura navo ndi Bishop John Gwirira vasi tichavatsvaga nokuti nhasi nemaprogram ari kuenderera mberi saka mukupindana kwemamwe maprogram tichakutsvagai kuti muuye munyatso tuzo kuti zvamuri kuziva imimi zvisiri kuziviwa nevamwe ndezvipi. Tochingamidza zve Maliva Beach asi ari kuti watching from Cape Town. Cape Town yakabata panapa. Hanzi na Hilda Nkomo Bishop please tipei pfungwa dzenyu tinzwewo vedu
wewe.
Bishop vangagona kunge vane imwe breaking news yatisiri kuziva. Lucia Joe hanzi hi aiwa makadiko. Priska Kanengoni watching from Gabs. Madzimai nhasi manyatsoti vaidza pana patiri kufara chaizvo. Hashtag madzimai. Saka pamuri ipapa mukakwanisa kuti dzvanyira pakanzi share tinobva tafara. Uyezve hatisi kumboona PJ vanhu vari kutiona here kana kutinzwa. Hapana kana like hapana kana love. Ko zviri kufamba sei kopana? Charity Machaya tiri kukuona muri kuti tse. Saka hatisi kuzva kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete. Kana muri kutinzwa dzvanyai malaika yo tione kuti chokwadi tiri tese. Regai tichipedzisa kuverenga zvanzi na Stanley Crocodile. Sadak, leave us alone. We don't need your help. Sadak vanhu vanenge vasikunyatsa
kufarira. Pamwe chete navazuma. Kanyana vanhu vanenge vele hai avaitakazelele Sadak kuti ngenele kudaba leZimbabwe. But usazi hlupheka sonke isikhathi sonke lesilali ngangenele. Liloke lisekelana lombuso wona lo khona. Ama like lawana lamaloko
ngene. Vakulaya
manje.
Ngeyibhomire ngaPJ vanhu vari ku Bishop vanhu vatoda kudzivanzi na Super mchonga Bishop please please. Lucia Joan takamirira kunzwa kuna Bishop. Aiwa tine namba dza Bishop. Tichavabata. Saka musan vore moyo. And let Bishop tell us the breaking news na Boni Murombezi. Aiwa rambei makateya ipo pano nokuti tichadzoka zvenhasi tiri pano tisurara basi.
Tisurara.
Mugenezwa rakanaka. Thank you so much to all those who joined us today. It was open house for all the ladies out there. We wanted to hear your views and we thank everybody who was here with us. Please share, like, comment. A marvelous mhlanganya huye.
Na practice Jeremiah Mbonga bonke umamdluli labo bonke aba umamisi Nkomo. Practice Jeremiah.